Mombe izi zvinonzi dzakanwa mvura inemuchetura wecyanide yavanoti yakapinda murwizi rweangwa kubva kumugodhi wegoridhe weDetroit unove wezvizvarwa zvekuChina nemimwe miviri yezvizvarwa zvemuno. Muchetura uyu unonzi uri kuurayawo hove dzakawanda nemakarwe uye zvinonzi munhu mumwe chete akafa anofungidzirwa kuti anogona kunge akaurayiwa nemuchetura uyu. Mumwe mugari anogara zasi kwerwizi kubva pamugodhi wezvizvarwa zvekuChina weDetroit vamasimbanashe sose avo vakarasikirwa nemombe mbiri vanoti nyaya yavo nevaridzi vemigodhi yakatanga makore mashanu apfuura. Vasose vanoti zvizvarwa zvekuChina izvi zvinobata mvura nekuchera makomba makuru kumusoro kwerwizi mavanoisa mushonga wecyanide voshandisa kusuka ivhu rinenge racherwa kana kuti chitofu kuti vawane goridhe.
Isusu tikuti nyaya yedu iyi kai yakabva kudhara tereke yatone about 5 years ago tichitra kushedza vanhu veema kuti vatigadzirisire nyaya yemvura yedu iri kupolutwa nevana. Saka tiona izvezvi nhasi.
Vasose vanoti chinoshamisa ndechekuti kunyange vakamangara kubazi rinoona nezvekuchengetedzwa kwenharaunda Re-Environmental Management Agency kana kuti EMA, hapana zvavanoti zvati zvaitwa izvo zvazoita kuti varasikirwe nezvipfuwo zvavo.
Vanhu veema vacho havakwanisi kuti vauye kuti vagadzirise nyaya iyi pachine nguva zvazoita kuti izvozvo tizorasikirwa nezvipfuwo zvedu zvana.
Mumwe mugari anoti akasikirwa nemombe imwe chete valamekirai vanoti migodhi yose iri pedyo nerwizi inofanirwa kuvharwa kuitira kuti vasarasikirwe nezvipfuwo uye nekusvibisirwa mvura. Mutauri weema murinhu remasonaland west vamunyaradzi nhariswa vanoti ongororo yavakaita inoratidza kuti pane kukukurwa kwemuchetura wecyanide kubva pamugodhi weDetroit uchipinda murwizi rweangwa mwedzi wapera zvakakonzeresa kufa kwemombe hove pamwe nezvipukanana zvinogara mumvura.
PaDetroit mine ndo pakanga paitika inonzi muchirungu dam failure pakazowanika mvura inemuchetura ichienda murwizi zvakazopa kuti hove dzakawanda dzemuna angwa dzife.
Vanhariswa vanoti ongororo yavakaita iyi inoratidzawo kuti hausi mugodhi wezvizvarwa zvekuChina chete uri kuisa muchetura wecyanide murwizi rweangwa asi mimwe migodhi yezvizvarwa zvemuno yakaita seMoroku 7 mine neTech 25 mine.
Takaona kuti pane mamine maviri Tech 25 neMoroku dzaishanda dzisina bepa rinodiwa rakakura rinonzi Environmental Impact Assessment Certificate.
Vanhariswa vanoti vakatovharisa migodhi iyi vachiti inofanirwa kuratidza kuti yave kutevedzera mitemo ine chekuita nekucherwa kwezvicherwa yakaita sekuve negwaro inoratidza kukanganisa kunoitwa nharaunda pamwe nekuti ichagadziriswa sei Re-Environmental Impact Assessment Certificate iro ravainge vasina.
Takamisa mamaina maviri kutambomira kushanda
hatina kukwanisa kunzwa kuvaridzi vemigodhi iyi kuti matanho api avari kutora kugadzirisa zviri kudiwa neema kuti vatange kushanda zvakare sezvo mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa pamugodhi weDetroit mine vaElijah Mbeto varamba kutaura nevatori venhau vachiti titaure neveema. Panyaya yemunhu ari kunzi akafa nemuchetura wecyanide uyu mukuru mubazi rezveutano mudunhu remasonaland west vaGift Masocha vanoti zvinonetsa kuti rufu rwemunhu uyu runzi rwakakonzerwa nemuchetura uyu sezvo achinzi akamborapwa pakiriniki yemutala pasati paita chiitiko chekuiswa kwemuchetura mumvura. Ongororo yaitwa nestudio 7 inoratidza kuti mombe dzinosvika 12 dzakafa asi vagari vanoti mombe dzinodarika 20 dzakafa uye dzimwe dzichiri kufa. VeEMA vanoti vane humbo hwemombe 3 dzavakaona dzakafa. Hatina kukwanisa kuziva kuti mhuka dzesango dzakawanda zvakadii dzakafa nekuda kwemuchetura uyu sezvo mutauriri webazi rinochengetedza mhuka nezviwanikwa rezimparks vatinashe Farao vati vanga vasati vave negwaro rizere kubva kubazi ravo mudunhu iri. Mukuru wasangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reCenter for Resource Governance vaFarai Maguwu vanoti zvimwe zvizvarwa zvekuChina zvave kutouya munyika kuzoita makorokoza zvichikonzeresa kufa kwevanhu nekuparara kwenharaunda zvisingaripe.
So the problem yekatarisa nyika yedu kuzvinezvi yanyika yemakorokoza, whether ma black makorokoza kana kuti makorokoza ari kunzwa kubva kuChina neana Belarus.
Ukuwo vanharisa vakurudzira makambani anochera zvicherwa kuti aone kuti atevedzera mitemo yekuchera zvicherwa nenzira dzinoderedza njodzi mumigodhi pamwe nekusiya nharaunda dzakachena. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Nunurai Jena.